Tinotenda mukoma jonga kande miri ne mubvunzo wenyu wa mabvunza maererano nenyaya yemari iri kunzi yakabiwa mari yakawandisa chaizvo kuMinnesota. Mari yaifanira kunge ichivavarira kuti igadzire nyaya dzezveutano dzevana vadiki muzvikoro panguva yeCovid. Asi hazvireve kuti kana vanhu ivavo vari kunzi vakapara mhosva pamadzamatsama emari iri kunzi yakabiwa yeCovid yakanangana nechikafu chevana, hazvireve kuti vari kunzi vaane mhosva panguva inoiyi kana kuti vaakutowanikwa vachivharirwa muchitirongo, asi kuti vachawanikwa vachipinda mumatare dzemhosva vachiwana iye inonzi iyo due process pamutemo, kuti umbowo hwese huwanikwa huchiunganidzwa. Kana uchinge wawanikwa wopinda mumatare, wobatwa nemhosva kana kucheneswa panyaya iyi. Ndo mashandiro anoita mutemo wemuUnited States of America.
Iyi mari yakawanda vamutama haisi mari ingangomuka ichinzi yatsakatika $250 million. Chii chamungafunga kuti chingadai chakaitika kusvika pakubiwa kwemari?
Tichitarisa panyaya yemutemo inowanikwa ichitungamirira nyaya yedzemari idzi, ndinoti inini panyaya iyi vanhu ava ndofunga vaishanda nevanga vari mukati vaiziva kuti zvinofamba sei, kana kuti vanhu vakangoshandisa ma-non-profit organizations kuti vawanikwe vachiba mari iyi. Tichitarisa zvekare panhau yekubiwa kunoitwa mari dzakaita seidzi dzekubatsira, dzingave dzenherera, dzingave dzekupa chikafu kuvana vadiki kana kune vanotambura kunyika dzisina kubudirira zvakanyanya, tinoona kuti zvinhu zvinowanikwa zvichingoitika kwese kwese. KuZimbabwe tinoona kunonzi kune vakawanikwa vachiba vari muhurumende pascandal yedrugs yakanetsa zvekare. Saka zvinhu zvinowanikwa pasi rose, asi chakakosha ndechekuti mutemo nemapurisa vanozowanikwa here vachisunga vanhu ava? Hapazowanikwa here pachipinda ruoko rezvematongerwo enyika kuti vanenge vabatwa vawanikwa vachisunungurwa nerweseri?
Tichienzanisa nenyika dzichiri kusimukira nemuno muAmerica, musiyano wamungatarisa kana wamunganongedza uri papi panyaya idzodzi dzeuori?
Semaonero angu ndinoti uori huri kwese pasi rose, asi chinozosiyana manje munyika yeUnited States of America mitemo yemunomu zvekare mapurisa emunomu kuburikidza veFBI nemapurisa emunharaunda vanoshanda zvakasimba vachizowanikwa vachisunga vanhu vanoparadza mhosva. Mutemo mashandisirwo ainoitwa munyika dzakasiyana siyana ndo yakakosha. Saka tinoona sekuti kunoku mutemo uri kushanda zvekare mapurisa ainge achiteera gwara reumbavha hwaiitwa kudzimara vabata vanhu ivavo vakaba mari iyoyo. Ndatenda.